tine maworkers anga atopfuura retirement age angaripo, saka iwo obviously acharetire. Then he will advertise for the vacancies that are there anenge aripo ipapo pacompany takutangisa kuoperate, but we are seriously going to look into the pool yemaworkers atinawo atakatora kubva kupsc tichienda mberi. Kubati ndiyo nyaya yeject security papo. What we are saying, tichagadzira work plan yedu. So she starts at 151. Obviously, 151 is nothing. Takatarisira basa ratira kuita. But each problem yatinayo ndeyekuti vamwe vacho havana maqualifications anenge achidikana nekampani takuenda mberi. Yeah, which is the new CSE boosted piece. Then panyaya yema outstanding allowances. I think takati parinda maforced leave. Tichabhadhara mazuva avo. Then yatine challenge last week ndema allowance management, because kune mama allowances vanga vachida vanoda akaita sekuti vada fuel allowance, airtime allowance, which these allowances I think nemuchiziya ndeyekuti kana uri pabasa, kana usi pabasa izvozvi papositive ngatingazotauri zvekuita se zvekubhadhara iwo ma allowance. Saka takabvumirana nemumiriri wavo kuti look kuti kutobhadharana sei iwo ma allowance avanga vachinjiwa vari pabasa, because izvozvi havasi pabasa. Zvinofanira kuti tibhadhare mushandi lower worker transport allowance iye asingachauyi pabasa. Saka kana singabhadhare lower worker, I think it's only fair kuti tisabhadhare futi management iyo fuel allowance airtime allowance, because havasi pabasa. Zvimwe zvakata job security pachitaura, wose munhu achaita opportunity yokutamirire nyaya yake nemapepa ake, because mapepa omunhu wose tinawo. Kune vamwe vane makore atoenda, ivavo ndivachaona kuti venetakutaura nyaya dzeretrenchment.
Ndopo vanga vachitika, asi kana muchigadzirisa zvinhu kuBulawayo, sei mamisa vamwe vari kune mamwe matunhu aya?
Blessing, toda kutaura chokwadi, tiri kutaura kambani yakagumisira kushanda zvokushanda muna 2001. Vabvunze maworkers iwavo kuti ari kushanda chii, because nyango kumarenji mamarenji atori nemombe, mamwe masales office hatisi kuuraya, saka tochitengesa chii.